Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kurume 12/2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinozivisa kuti vanhu vatatu vakafa nezuro nechirwere cheCOVID-19, vamwe makumi matatu nevatanhatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu zana negumi nevasere kana kuti 118 ndivo chete vakabayiwa nhomba nezuro. Hurumende ichikurudzirwa kushanda neutungamiri hwemasangano evashandi kuitira kuti nhomba iyi itambirwe neveruzhinji. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoudza mhuri yenyika yavo kuti pasvika America mukurwisana neCOVID-19 hapachadi zvekuti padzokerwe kumashure. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19, vamwe makumi matatu nevatanhatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga munyika wasvika pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matatu nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 36,377. Huwandu hwevanhu vafa hwakasvikawo pachiuru nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 1,492. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vakasvika pazviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 33,972. Hurumende yakazivisawo kuti vanhu zana negumi nevasere kana kuti 118 ndivo chete vakabayiwa nhomba munyika yose nezuro, izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba munyika yose pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine gumi nevapfumbamwe kana kuti 36,019. Kushomeka kwevanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba kwaita kuti mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health Vaitai Rusike vakurudzire hurumende kuti ishande neutungamiri hwemasangano anomirira vashandi kuitira kuti kurudziro yekuti nhomba itambirwe nevanhu itambirwe. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chikumbiro kuhurumende ndechekuti ngavakoshese matrade union kana kuti maworker representatives, masangano ayo anomirira vashandi vezveutano, vaivape chinzvimbo chavo kuitira kuti vakwanise kunge vachinotaura nevanhu vavanotungamirira kukosha kweurongwa ihwo kubayiwa kwevanhu. Asi kana hurumende isingakoshese vangavai vatungamiriri vemanesi, vangavai vari vatungamiriri vana chiremba, vanoita dambudziko rekuti ivo vange vachienda kunodzidzisawo vamwe vavo. Asi dzidziso iri kudiwa.
Tiri kuona kuti phase 2 yakaparurwa. Tingaona here vanhu vachiwanda muphase 2 iyi zvichienzaniswa nephase 1?
Iyi phase 2 isusu takutomanje kuti pakasaitwa dzidziso yakasimba. Phase 2 inogoda kuita mangange. Phase 2 inogoda kuti womera nekuda kwekuti tinenge tatarisana nevanhu veruzhinji avo dzimunguva vasinganyatsonzwisisa pabasa ezveutano. Saka pakasaitwa dzidziso yakakwana kune vanhu ivavo panogona kuita dambudziko.
Havanga vari mukuru weCommunity Working Group on Health Vaitai Rusike vari parunare muHarare neStudio 7. Asi mukuru ari kutungamira urongwa hwekurwisana neCOVID-19, Dr. Agnes Mahomva, vanoti kubva pakutanga hurumende yanga ichingoshanda nemapoka ose muurongwa uhu.
Tiri kushanda nawo wese pakavatanga isu vetinotipende response yedu yechirwere ichochi. Takaisa inonzi Interministerial Task Force. Iyo Interministerial Task Force ine anonzi masubcommittee 8. each subcommittee yakanangana nezvino sector inotarikana neawani awani awa sector yemudzora iyoyo inopindawo nesubcommittee yedu inoonekwa neminist of labor special welfare wariwo wanotaura nara newashandi nezvakangodaro saka iwawo masekta iwawo vanotozvidziya kuti vanopinda neminitiiki saka vaine zvichemo zvavo zvinopinda ipapo zvakare vanongogona kuiwa direct pandiri sacoordinator tichitaurira tichibatsirana kudaiwa pindai nepapa taurirai nhengi ngatishande takadai zvese izvozvo.
Ko shoko ramungapawo kuvana vezimbabwe rekuvakurudzira kuti vatambire chirongwa chenhomba ichi
tinoramba tichingokurudzira mhuri yezimbabwe kuti ewewo hurumende iri kuita pese painogona asi taakutiwo imimiwo ngapange paine vetinoti community ownership saka ndozvetiri kutaura kuti vanhu vese hurumende yaisa maguidelines zvese framework yese nemastrategic plan yedu tiri kumhanya nenzima takuti vanhu vese macommunity ese ngaachitekawo inonzi ownership ngavagashire zvinhu izvo vatange kumhanya mhanyawo nesimba kuti tibatsirane hatisi chinhu chehurumende yega kwete.
Mukuru anoona nezvekutungamirwa kwechirongwa chekurwisana necovid-19 Dr. Agnes Mahomva vari parunhare muHarare nestudio 7. Musangano mukuru wekuzeya nyaya dzemihoro yevashandi vehurumende wanga vakatarisirwa zvikuru weNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC waitwa nhasi muHarare unonzi watadza kubuda nechisungo mushure mekunge vamiriri vevashandi varamba zvikamu 25 kubva muzana kana kuti 25% yaiswa patafura nehurumende. Vashandi vanoti vari kuda kuti mihoro yavo idzokere pamadhora 520 emari yekuAmerica yavaitambira muna Gumiguru 2018. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi tabata mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions iro ranga rakamirira vashandi munhaurirano idzi vaGibson Mushangu takatanga nekuvabvunza kuti musangano wafamba sei.
Musangano hauna kupera kana kufamba zvakanyanya kunaka sekutarisira kwatanga tichiita sevashandi vehurumende. Tichitarisa nguva yakatorwa nehurumende ichirongedzera musangano iwoyu kubva kuvamba kwandira kusvika nhasi tavamuna kurume watova pakati tanga tichifungidzira kuti kuchauya zvinhu zvinoringana netarisiro dzedu asi tatozoona kuti zvauyiwa nazvo nehurumende hazvina kunge zvichitaura kana kuzevezera kune zvatanga tichishuvira nekuzvatakachetawo patafura hurumende kuti aiwa dei mihoro yedu yange yasvika pakadai saka pazuva ranhasi hurumende yauya nezvikamu 25 kubva muzana 25% pamuhoro yatanga tichiiwana uye vachiti ivo ichatanga kuwanikwa pamwedzi unotevera kwete kudzokorora zviya zvataimbodza zvichitaurwa mumapepa kuti inenge ichadzokorodzwa kumashure aiwa taakutozozviona pamwedzi unotevera.
Saka imi maa muchida kupiwa mari kana muchiti matadza kutambira zvikamu 25% izvi
isu zvedu zvetinongoreva kunyange pabepa redu ratapa hurumende retinoti opposition pepa noreva patimire harina zvakawanda zviri kuramba richidzokorodza nokuti patakaita chibvumirano mumwedzi wambudzi gore rapera takagara tareva kuti tinoda gwara rinonanga pamuhoro yedu yemari inoita ayo 520 emari yekunzi kuAmerica saka dei kuri kuti iwo muhoro yauya nayo nehurumende yanga ichitaura pamusoro pegwaro iroro taiwana matangiro.
Saka kuramba kutambira kwamaita zvauya nehurumende ichii chaakutarisirwa mune remangwana?
Izvi zvinoreva kuti hatina chokutora kuendesa kumba nokuti isu tingori muromo tiri horikotyo yevatinomiririra saka taatodzokera tavanyorera gwaro tichivapa zvabuda mumusangano ndivo vatamirira kuti vatiudze kuti voita zvokudini nokuti takatarisana izvezvi zvikoro zvinoda kufuru saka pokutangira panobva pashayikwa pazvinhu zvose.
Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunare muHarare nestudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vachitaura kuruzhinji rwevanhu vemuAmerica mangwanana anhasi, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati pasvika America mukurwisana neCOVID-19 hapachadi zvekuti padzokerwe kumashure. VaBiden avo vati muhomwe yavo vanogara nebepa rinoratidza uwandu hwevanhu vemuAmerica vari kufa neCOVID-19 vati haisisiri nguva yekurega kushandisa mamask, kugeza maoko kana kurega kubayiwa nhomba. Vakumbira kuti vanhu vavabatsire mukurwisa COVID-19 vachiti havangazviiti vari voga.
I promise I will do everything in my power. I will not relent until we beat this virus. But I need you.
Ndinovimbisa kuti ndichaita zvose zvandinogona. Handisi kudzokera shure. Asi ndinoda kuva nemi vanhu vemuAmerica. Ndinokudai. Ndinoda kuti chizvarwa chose cheAmerica chiite pacho. Ndinoda kuti mubayiwe nhomba. Kana nguva yenyu yasvika kana maona mukana, kuitira kuti mubatsire mhuri dzenyu, shamwari dzenyu, vavakidzani venyu, kuti vabayiwewo nhomba. Nekuti chinangwa ndechiichi, kana tikaita zvose izvi pamwe chete, panosvika chikumi 4, pane mukana wakanaka wekuti imi nehama dzenyu neshamwari dzenyu munenge mave kukwanisa kusangana mudzimba dzenyu kana mamunogara muchiita mabiko ekupembera zuva rekuzvitonga.
VaBiden vati hapana chinhu chinopfuura kuchengetedza vanhu vemuAmerica. Vakurudzira vanhu kuti vatevere zvinotaurwa navana chiremba vachiti COVID-19 inofanirwa kukundwa kuti zvinhu zvidzokere pazvakanga zviri. VaBiden vati kubva musi wa1 Chivabvu vanhu vakuru vose muAmerica vanogona kunyoresa kubayiwa nhomba sezvo hurumende iri kutenga mishonga yenhomba inokwanira munhu wese.
I'm announcing that I will direct all states, tribes and territories to make all adults, people 18 and over, eligible to be vaccinated.
Ndirikuzivisa kuti ndichaita kuti matunhu ose aite urongwa hwekuti munhu wese ane makore gumi nemasere zvichikwira anokodzera kubayiwa nhomba ange agadzirira kubayiwa nhomba panosvika Chivabvu 1. Regai ndidzokorere zvekare. Vese zvizvarwa zveAmerica vakura vanofanirwa kunge vagadzirira kuwana nhomba panosvika Chivabvu 1 kudarika nguva yanga ichitarisirwa. Regai ndijekese zvekare. Hazvirevi kuti munhu wese achabayiwa, asi kuti unenge wave kukwanisa kuwana mukana. Kubva Chivabvu 1 munhu wese akura anenge ave kukwanisa kubayiwa nhomba. Kuti izvi zviitike, tichange tave kubva panhomba miriyoni imwe chete dzandakavimbisa ndisati ndatora mhiko muna zvita kuenda pamamiriyoni maviri pazuva.
Beating our current pace of 2 million shots a day.
VaBiden varumbidzawo bhiri ravakasaina nezuro rinonzi American Rescue Plan, iro richashandisa mari inoita matrillioni maviri emadhora emari yekuAmerica kuti vamutsiridze makambani nemabhizimusi akavhiringwa neCOVID-19 pamwe chete nekubatsira zvikoro nematunhu. Muzvinafundo Chipo Dendere vanoti vaBiden vataura zvakanaka pamusoro pekurwisana neCOVID-19 vachiti kukumbira rubatsiro kubva kuvanhu kwavaita zvaratidza kuti COVID-19 ihondo yevanhu vose. Muzvinafundo Dendere vanoti bhiri ravaBiden rekubatsira vanhu chinhu chikuru chichataurwa kwemakore mazhinji.
Vazhinji muno muAmerica vari kufara nekuti bundiro rezvemutemo ranga richikurudzirwa navaBiden pamwe chete namuzvare Kamala Harris rabudirira rekumatrillion 1.9 trillion inova ndiro mutemo mukurukuru waiiswa kubatsira vanhu. Zvinonzi izvo 75% yenyika yafara nezvaitika, zvichireva kuti maDemocrats pamwe chete nemaRepublicans pamwe nemaIndependent vakabatana kufarira bumbiro remutemo iri. Vanhu vazhinji vari kunyanyisa kufarira kuti vaBiden vati mumwe neimwe mhuri neimwe ichawana $1,400 pamunhu mukuru wega wega, pamwe chete zvenevana, kwozoitawo mari dzichapiwa mhuri dzinoita idzo $300 pamwedzi kubatsira vaya vakapererwa nemabasa munguva yecoronavirus.
Izvi zvinoratidzei sokuona kwenyu, Professor Dendere?
Izvi zvaratidza kuti vaBiden vari kufarirwa nevanhu, asi takatarisa mavhotero mucongress kuhouse maRepublicans mashoma 11 vavhota nemaDemocrats, asi kuSenate hakuna maRepublicans akasapota bhiri iri.
Avanga vari muzvinafundo Chipo Dendere vari parunhare mudunhu reMassachusetts muno muAmerica naTanonoka Wande weStudio 7. Darira Magistrate Mugweru rarasa chikumbiro chamuzvina bhizimusi yamai Smail Dube chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekubira hurumende nekutengesera vanhu zvisiri pamutemo nzvimbo dzekuvakira dzimba. Kudzanai Musengi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare vataura Emanuere vati vanobvumirana nemaonero emuchuchisi vamirirai shumba yekuti amai Dhuve vanogona kutiza kana kukanganisa uchapupu nekutaura nevafakazi kana vakapiwa mukana wekuti vatongwe vachibva kumba sezvo mhosva yavakatarisana nayo yakakura. Amai Dhuve avo vanove mukuru mukuru wekambani yeRiver Valley Properties vakasungwa musiwa 3 kurume vachipomerwa mhosva nhatu dzekubira hurumende nekutengesera kuvanhu zvisiri pamutemo nzvimbo dzekuvakira dzimba. Dzimwe dzenzvimbo dzakatengeswa nekambani yaamai Dhuve dzinosanganisira Hertfordshire Phase 1 and 2 neWoodlands Phase 1 and 2 uye kune vamwe vanhu vakatovaka dzimba panzvimbo idzi. Amai Dhuve vanonzi vakapara mhosva yavari kupomerwa vachishanda pamwe nevaimbo vegurukota redunhu reMidlands vaJason Machaya pamwe nevaimbo vemudzviti weGweru vaShepherd Marwei. Pari zvino vamachaya vari mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisiri izvo kuti vabire hurumende nekutengesera vanhu nzvimbo dzekugara zvisiri pamutemo kugokwe. Muchiitiko chakadai chekutanga svondo rakapera, dare ramagistrate rakaenda pachipatara cheClaybank apo magweta amai Dhuve vakati mutongi wedare vamanhuere vazvionere vega kuti ichokwadi kuti amai Dhuve vaive vatadza kuuya kudare nekuti vairwara. Rimwe remagweta aamai Dhuve vanqobani Stole vati vanopokana nezvaturwa mudare uye vari kukwira kudare repamusoro reHigh Court nechikumbiro chekuti nyaya yaamai Dhuve itongwe vachibva kumba.
Takataisa chikumbiro chebail chikaraswa. Saka we are going to instruct our advocate kuti tiende ku High Court. We strongly challenge the reasons dzaiswa namutongi panyaya iyoyi. Tirikupokana nenzira yakaiswa parimand. Saka tatofaila ku High Court yeBulawayo. Review application.
Amai Dhuve vakambokonzera mutauro mukuru munyika mushure mekunge vavakaimba yavakapa sechipo kune vaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe. Mune imwewo nyaya, vagari vemugweru vari kuchema-chema nenyaya yekushayikwa kwemvura yekunwa muguta iri, uko vanoti kwave nenguva yakareba zvekuti vave kutyira kuvepo kwezvirwere zvemudumbu. Mukuru wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands, Muzvare Lokadia Mavhudzi, vanoti vanoshushikana nekuti kanzuro haizi kubuda pachena panyaya iyi.
Hatina tsananguro yatatisanyatsopiwa nekanzuro yedu. Dzimwe nguva vanotaura kuti nyaya yemagetsi, asi tikuona kuti gore rino kwakanaya mvura mumadhamu izere, but tiri kutadzisa kuti isvike kwatiri chii. Taakutoengeja kanzuro, tiri kutonyora petition kuti vatipe tsananguro kuti chii chiri kumboitika.
Mukuru wesangano reGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vatsinhirawo kuti havazi kunzwisisa kuti sei vagari vakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura iri. Iyo mvura yakanaya zvakanaka zvikuru mwaka uno.
Mvura yacho iri kushayikwa asi marensi nemabhiruzi akakwira zvisingambobviri. So idambudziko ratosangana naro sevagari ratiri kutoona kuti hapana information dissemination iri clear ekuziva kuti chiri kukonzera mvura idai so chii.
Meya weguta reGweru vaJosiah Makombe vanoti dambudziko range richinyanya kunetsa inyaya yekugadziriswa kwemapombe anopomba mvura, izvo vanoti kanzuro iri pakati pekuzvigadzirisa.
Madhamu edu pari zvino ose akazara and itarisiro yevagari kuti sezvo madhamu azara vanofanirwa kuwana mvura. Pari zvino hatisi kukwanisa kupa vagari mvura mazuva ose, tichiri kureshena kwete nokuda kwokuti mvura yavashoma. Asi kuti zvatinoshandisa kumadhamu edu hazvina kunyatsomira zvakanaka kuti tikwanise kupomba mvura inokwana vagari. Takatenga anonzi mahigh lift pumps. Kana achinge ave kushanda tichakwanisa kupomba mvura yakati wandei.
Maguta nemadhorobha akawanda munyika ave nengo yakareba achinetseka nedambudziko rekuwanisa vagari mvura yakakwana nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kuve nemidziyo yasakara uye kusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Kudzanai Musengi.
Yashika nguye kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wesangano reUnited Nations ari kuferefeta mhosva dziri kuparwa muMyanmar ari kupomera mauti emunyika iyi mhosva yekutyora kodzero dzevanhu uye ari kukurudzira nyika dzepasi rose kuti dzibatane mukuona kuti hurumende yemauto iyi yasiyiwa kunze uye yabviswa. Paramende yemumalawi yaramba chikumbiro chekuti ikurukure nyaya inobvumidza kuvandudzwa kwemutemo wakaomarara unorambidzwa kubviswa kwepamuviri uyo unobvumidzwa chete kana upenyu hwaamai huri panjodzi. Kunyange hazvo zviuru zvemadzimai emumalawi zviri kufa gore negore kuburikidza nekubvisa pamuviri nenzira dzisina kutsarukana, nhengo dzeparamende nezuro china dzakaramba kuzeya nyaya iyi. Mutongi wedare repamusoro mumasvingo nhasi vambosendeka parutivi kunzwikwa kwenyaya yekuda kumisa hurumende kutamisa vagari vanodarika zviuru gumi nezviviri kubva pamisha yavo kuchilonga kuchiredzi kuti vadziurire kurimwa kwesora remombe nekambani yemukaka yeDen Dairy. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Hurumende kubudikidza nemapazi ayo anoti bazi rezvekutongwa kwematunhu, bazi reminda nemvura, pamwe nebazi regurukota remasvingo nekanzuro yekuchiredzi vakaendeswa kudare nenyaya iyi nesangano rinomirira kodzero dzevanhu remasvingo Center for Research and Development kana kuti MACRAD nemumwe mugari wekuchilonga Valivzon Chikutu avo vanoda kuti chirongwa ichi chimbomiswa. Gweta reMACRAD navachikutu vamunyaradzi vengesai vesangano reZimbabwe Environmental Law Association vati mutongi wedare repamusoro vanevha wamambo vambosendeka nyaya iyi parutivi kusvikira musi wa18 kurume unove mwedzi uno sezvo magota ehurumende auya asina kugadzira zvakakwana mudare.
Tatanga kukakavara ndikapawo masubmissions angu ekuti wai tichiramba kuti vanhu vechilonga vabviswe munzvimbo iyoyo. Pedza kuita masubmissions edu ndopazotanga kusubmitawo gweta rarakamirira minista. Tichisubmita kudanho ndoparatanga kutaura maringe nezviri kuitika munzvimbo iyoyo zvinova zvasiri maafidavits. So ndopazorambidzwa najaji nesuwo tikaraisa maobjections kuti havakwanise kutaura zvinhu zvisiri mumapepa avo. Jaji vabva vazoti hazvikwanisike chitomirai nemaproceedings muzuva ranhasi.
Vavengesai vanoti nyaya yavo inofanira kunzwikwa nechimbi chimbi asi hurumende yasati yaisa mapepa ayo akakwana mudare ekuramba nyaya iyi nekudaro vazokumbira kugadzisa mapepa avo kusvika svondo rinouya. Hurumende yakashandura mutemo wekutanga wekuda kudzinga vagari vekuchilonga zviri pamutemo uyo waiti vabve parimwe sora remombe reLucerne ichiisa mumwe mutemo mutsva wekuti kwave kuda kuitwa madiridziro. Vavengesai vati kushandurwa kwemutemo uyu hakukanganisi nyaya yavo mudare nekuti vanhu vachangotamiswa pavanogara vachiendeswa kumwe kunyange vakaiswa munzvimbo imwe cheteyo. Mumapepa avo mudare veMacrad vanoti mutemo wakaiswa nehurumende unotyora kodzero dzevanhu uye unopikiswa nemimwe mitemo iri mubumbiro renyika. Mumwe mugari wekuchilonga amai Charlotte Chauke vanoti matambudziko mazhinji kana vanhu vakatamiswa akatarisana nemadzimai nekudaro vanotarisira kuti matare achamisa chirongwa aichi.
Ini semwe vevagari vekuchilonga madzimai zvakatotiomera because mitoro yacho inoremera isu sevanhukadzi pakumuvha nevana. Hatisi kuziva kuti kwatiri kuendeswa kune zvikoro here, kune zvipatara here, kune chii. Saka chirongwa ichi dai vatochirega because chine madisadvantages akawandisa kunyanya vana nesu madzimai.
Kambani yeDen Dairy yakavambwa nemhuri yekwaCoets muna 2004 pamwe neimwe kambani yekuEurope Spear Capital ine zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana kana kuti 27% zveupfumi muDen Dairy iyo yakatanga kushandira kuRedcliffe mudunhu reMidlands. Vakuru vakuru muDen Dairy vanosanganisira vaAndrew Brednick vanevha Coets amai Chelly Coets naDaly Archibald. VaCoets vanonzi murimi wechichena anowirana zvikuru nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Neimwewo nyaya, mumwe mugari wemasvingo Tamuswa Chikonyora apuwa mazuva makumi maviri ekugara mujeri kana mukana wekubhadhara mari yefaindi inosvika zviuru zvishanu zvemadhora mushure mekubatwa nemhosva yekurova vaimbova meya wemasvingo vaHubert Fidze mugore ra2014. Gweta ravachikonyora vaMartin Murere vati mutongi wedare remajistrate muzvare Grace Tupiri vawana Chikonyora aine mhosva.
Ndanga ndina vatamutswa Chikonyora avo vanga vachitongwa nenyaya vanonzi vakaita muna 2014 yeassault yameya Hubert, former meya Hubert Fidze, apo pavanga vachitongwa pamwe chete na vanga vachitongwa pamupaiva vakabatanidzwa pamwe chete na Prosper Tringindi avo vakatongwa gore iroro vakapiwa mutongo wekuti vabhadhare fine ye $50 kwa 10 days mu kujere. Saka ipapoje nasi vatamutswa chikonyora vanzi vabhadhare 5,000 RTGS kana kuti vaende 20 days kujail.
Chikonyora akapara mhosva iyi pamwe navatiringindi avo vakabatwawo nemhosva iyi muna 2014 yekurova vafidzi vachivapomera mhosva yekukonwa kufambisa basa rekanzuri yemasvingo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Munhau dzemitambo. Chikwata chemaWarriors chiri panguva yakaoma chakatarisana nemitambo miviri yakakosha yeAFCON. Michael Kariati anotipa zvizere.
Chikwata ichi chatarisana nedambudziko rekushandisa vatambi vanotambira zvikwata zvemunyika muno, avo vave negore nemwedzi inoraudzira vasati vapinda munhandare. Vatambi vese vakashedzwa kubva kuEngland vanoti Marvelous Nakamba, Brandon Galloway, Jordan Zemura, Admiral Muswe pamwe natenda idarikwa havasi kuuya nemhaka yemitemo yekuBritain iyo iri kurambidza vagari vemo kushanyira nyika dzinenge Zimbabwe. Izvi zvauya zvekare mushure mekunge Kama Billiard azivisa manager wemaWarriors vaWellington Pandare kuti anonoka kunaya kubva mukukuvara kwaakaita achitambira Kaizer Chiefs. Mashoko ari kufamba anoti tinokadewere naMarshall Munetsi, avo vanotamba kuFrance havasi kukwanisa kuuya zvekare kuzomirira nyika. Asi vamupandare vanoti vachashandisa vatambi vanenge varipo vachiti ivo vane chivimbo chekuti vachakunda semarongero avari kuita.
Patiri kutamba pese mutambo wese, even vamwe vanodyiwa zvibotsa kana kwa 10 vaya vanotarisira kuhwina, isi tiri kutarisira kuhwina. Hapana chimwe chatiri kutarisira, nekuti gurupu redu iri unoona kuti tikawana 9 points tinokwanisa kuenda, sezvo kushenda 2 teams kubva mugurupu redu.
Vatambi vemuno vakaita saKing Nadolo, Brian Banda, Tatenda Tawengwa naFarai Matare vavimbiswa kutambidzwa nguva yavo mumaWarriors. Vamwe vatambi vakaita saNokt Mtizwa, Terence Dukamanja, Ovid Garuru, Buthelezwe Nwe, Kuda Mahachi naIvans Rusike vachabva kuSouth Africa. KuZambia kuri kubvawo Tafadzwa Rusike, Tabanika Musoko, Talbert Shumba naTanaka Chinyahara. Victor Kamuka anotamba kuMalaysia pamwe naCaptain Knowledge Musona uyo anotambira AS Upen kuBelgium vari munzira kuuya. Mongororo wemutambo wenhabvu vaJairos Sendekai vanoti Zimbabwe inofanira kugadzirira mitambo iyi vachironga nevatambi vane chivimbo kuti vachauya.
Vatambi vekuEngland ukoko handiri kuona vasiri kukwanisa kuuya. Ndiri kuona ana Musona nevamwe vedu vemuno mukaomu vanokwanisa kusumudzira mutambo wenhabvu.
Zimbabwe iri kusangana neBotswana musi wa25 kurume, ichizopedzisira neZambia musi wa30 kurume. Pari zvino Zimbabwe ine mapoints mashanu, point imwe chete pamusoro peBotswana. Zambia ine mapoints matatu. Algeria iyo yakatobudirira kuenda kumafinari ine mapoints 10. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munguva ino yekurwisana nechirwere chaCOVID-19 pamwe nekubayiwa kwenhomba. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rinozivisa kuti vanhu vatatu vakafa nezuro nechirwere cheCOVID-19, vamwe 36 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoudza mhuri yenyika yavo kuti pasvika America mukurwisana neCOVID-19 hapachadi zvekuti padzokerwe kumashure. Chikwata chemaWarriors chiri panguva yakaoma chatarisana nemitambo miviri yakakosha yeAFCON. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.